gurukota rezveutano mubodzwa nhavai dwindi koloti vakaudzana penyu renyika ine musveti shanu maneru kuti munhu ave kungokwanisa kuratidza tsamba yekuti akabayiwa kana kuti covid-19 certificate pamuganhu wenyika kana kuti anokwanisa kubayiwa ipapo sezvo nyika iyi iine nhomba mamiriyoni matatu dzaisati yashandisa
vanhu vakabayiwa nhomba mbiri vave kubvumirwa kupinda pamiganhu yebotswana yose vasina tsamba yekuti vakavhenekwa utachiona hwecovid-19 zvakare vanenge vasina umboo huviri vanokwanisa kubayiwa ipapo vobva vabvumidzwa kupinda
zvizvarwa zvezimbabwe kunyanya izvo zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zviri kutambira nemufaro urongwa uhwu zvichiti nyaya yekumanikidzwa kuvhenekwa kana kuti mapcr test yanga yovapedzera mari sezvo zvichidhura amai florence manzungu vanoita zvekutenga nekutengesa vari muguta rehaboroni mubotswana vanoti vange vanzwa nekunon'onwa mino pese pavaida kunotora zvekutengesa kuzimbabwe nekuzambia vachiti mari dzanga dzoperera kukuvhenekerwa denda iri
kufamba kwanga kwava kudhura nenyaya dzokuti mapcr anga achidhura mukatarisa kuma pakatanga nyaya yemapcr anga ari kudhura zvekuti zvanga zviri kuremera vanhu vakawanda nokuti unenge uchida kubva muno mubotswana waikwanisa kuita mapcr kuna diagnosem yaipedzera about 850 pfuula then wakubva kuzimbabwe unenge uchida pcr inenge ichidedzera 60 US saka izvi zvavatiitira zvicharerutsa zvikuru mafambiro evanhu
chimwe chizvarwa chezimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta refrancis town vatomas marimbe vanoti dai zimbabwe yatora danho ratorwa nebotswana mutungamiri wesangano rezimbabwe international cross border traders association vadennis juru vaudza studio 7 parunare vari mujohannesburg south africa kuti matanho ari kutorwa nebotswana akanaka chose asi harevi chinhu kana hurumende yarerutsa zvimwe zvinoita kuti kufamba kuve nyore
isu toto tiri kukumbira hurumende kuti ivhure mabhodha vanotenga nekutengesa vagone kuwana cheuviri vagone kuyambuka vachienda kunotenga uye kunotengesa kunze kwenyika because kufamba kwedu sezita redu tiri macross border traders tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika saka as long as bhodha rakavharwa isusu hatiko it means isusu hatiexiste muuso hwehurumende yezimbabwe
mashoko avajuru atsinirwa nechimwewo chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta rehaboroni vainocent saidi avo vanoti zimbabwe inofanira kuva pamberi mukunyevenutsa zvinhu nokuti nyika iri kuda vanhu vachipinda munyika kuti vaunze mari iri kunetsa munyika asi nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji inoshanda yakazvimirira muguta remasunga mubotswana vasiya vonga kuzvayo vanoti dai vanhu vachitevera mitemo yakatarwa maringe nekudzivirira covid-19 dai nyika zhinji dzanyevenutsa nyaya dzekufamba
dai zvinhu zvese zvaiitwa accordingly mabhodha mama aisavharwa it was necessary and is still not necessary kuti kuvharwe but just because isusu vanhu tiri careless kana notora nguva kuti tione kuti zvimwe zvinhu zviri serious but tikaita serious bedzi tikafollowa maprocedure acho etoteerera nevanhu vanoziva nekwazvo zvinhu zvingaite right
botswana iye ine vanhu vangangosvika mamiriyoni maviri nezvinhu mazana matatu chete iri pakati penyika shoma dzemuafrica yose dzine vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe nematatu kubva muzana vabayiwa nhomba dzose dzecovid-19 morocco ine vanhu vabayiwa nhomba mbiri vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62.9% ndiyo ine vanhu vakawandisa vabayiwa nhomba muafrica zimbabwe ine zvikamu makumi maviri nemaviri zvevanhu vabayiwa nhomba mbiri ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo.